Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndishiti hei no misoro ye na uzedu za nasi. Chikumi 2017, mutunga miri wezano PF va Robert Mugabe vano parura chirongwa chekusangana nevechidiki munyika vachitanga nedunhu remashonaland east uko kwaungana vanhu vanosvika zviuru gumi. Vanhu vemubulawayo vanoonekana nemutumbi wava Nelson Ndlovu usati watakurwa kuendeswa kuHarare kunovigwa kuHeroes Eka mangwana. Kanzuru yeHarare inoti yakazivisa zviri pamutemo kambani yaitevera zvikwereti muvanhu ikaipa notisi yekugura muchato yemazuva gumi nemana ayo ava kukwana mumazuva mashoma anotevera. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa chirongwa chaparurwa navaMugabe chekusangana nevechidiki vachivakurudzira kunonyoresa kuvhota musarudzo dzegoro rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai yanoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.